Hongu varairidzi vakawana mari vachiri kuiwana mari, asi dambudziko guru ratinaro ndokuti majengeta mari anova mabhengi haana mari. Kune mamwe anopa $50 akaita na PSB kana yawanikwa, asi ruzhinji zvayo hakuna. Vana ZB Bank anopa $100. Saka varairidzi vakawanda vanotya vhiki rese kuti vawane mari, vanenge vafamba kubva kumaruwa kure. Saka zvinonetsa kuti vawane tumari tishoma. Saka idambudziko guru iro ratinofunga kuti hurumende dai yakwanisa yaadresa izvozvo. Zvekare ukaenda mumabhanga majengeta mari aya, varairidzi vanenge vachinzi vaite maraini, raini yokutora $50 kana $100. Saka unoona pane raini ye3 kilometers yekuti munhu haazongokwanisa atore mari paZimsweet.
Ivo vemabhanga vari kupa zvikonzero zvipiwazvo.
Vemabhanga havatauri zvakajeka, nokuti vamwe vanoti mari hakuna, asi kana mari isiko hazvibatsiri kuti unosora wakalaini savanhu vozva kuti havasi kutiwa mari neRBZ. Vamwe vongotarisa kuti vanofara kuti mari dzidini dzigare dziri mubhengi, nokuti kana vakagara vasingatarirwi navanhu vakawanda kuda vanoona soti havaiti basa. Toona soti imwe weyangovawe yokuti mari ikagara mumabhengi inenge ichita interest pane kuti ibude. Saka iweyo yokuti kana vanhu vakaita laini zvindoreva kuti vachatora vashoma, because unoona vanhu vachataura kuti mubhengi hatisi kupa mari, endai panze paATM. PaATM pane 3 kilometers yeline.
Saka ivo vamataura kuti vamwe vanenge vabva kunzvimbo dziri kure dzakaita semaruva, vari kuzorarama sei pavanenge vakamirira kutora mihoro yavo?
Panotonetsa, vamwe vanotouya vachida kurara kuofisi kwedu tozoti hazviite kuti murare muofisi avarayiridzi. Vamwe vatinovabatsira kuti vawane accommodation dzakachipa vachirara, vamwe ndovanorara pamavhurandi panze papevhimendi, vanhu vanodzidzisa muzvikoro, vamwe vachionekwa navana vavanodzidzisa, hazvipi chiremera.